Tose tinozviziva kuti takabva musarudzo mwedzi waAugust. Ende tabva musarudzo tinozova sarudza kuda kutova zvakanaka. Observer mission yeSADC yakapawo maonero ayo nemamwe maobserver mission akafanana naEU vakapa maonero avo zvavakaona kuti aiwa sarudza kuda kufamba zvakanaka. Vanhu vaivhotesiwa usiku senge mazizi. Tabva ipapo tikaonazve kuti pakaita nyaya yemaabduction kana kuti kupambwa kwevanhu munyika kubva kuna Wombera Ishe Nhende vaJames Dhakwa ava vachiri muchipatara kutaura kuno. Takudzwa ngadzore anotungamirira vechidiki mubato redu reTriple C achiri muchipatara zvakare, asi ngadzore paakapambwa akambotiraya kuita Facebook Live tikaona vanhu vangu vakapakatira zvombo. Nanhasi vanhu ivava vasati vabatwa kunyange zvazvo nyaya iyi yakaiswa kumapurisa. Toita mazuva mashomanini apfuura takaona Bishop Tapfumanei Masaya vakapambwa zvakare vakazowanikwa vaora mutumbi wavo washata vakavigwa svondo rapfuura. Iyo ndo chimiro chiri munyika. Kune nyaya dzekorerawo dziri kunetsa, vanhu vari kufa, hurumende haisati yambotaura kana statement imwe chete zvayo. So zvinhu zvakamira manyama amire nerongo munyika yedu yeZimbabwe.
Vamufambi, muri kunzwa zviri kutaurwa navachuma here izvi?
Hongu, ndiri kuzvinzwa. Chekutanga regai ndirisponde panyaya yekuitwa kwemisarudzo. Ithink kuitwa kwesarudzo kunoruliwa neelectoral law. Hakuna munhu akavhota manheru asiri 7 o'clock yakanga iri pamutemo or asiri paextended time yakapuhwa negovernment kumeka shuwa kuti every other person aexercise their democratic right nekuvhota. Tichibva ipapo tinotarisa nyaya dziri kutaurwa dzekupambwa kwevanhu. MuTriple C mune mvonga mupopoto mazuva ano ende vanhu havasi kuwirirana. Maonero edu ekuti vanhu vari kupambana pachavo sezvo vari vanhu vagara the track record of violence. Not only that, tinoona futi pamwe panonzi munhu apambiwa tichingoda kuenda kumisangano mikuru yakafana neSADC, yakafana neAU, yakafana neUN. Zvinoitirwa only for social media purposes. Saka zvinozonetsa kuti tinzwisise kuti chinangwa cheopposition yatiri kudyana naye ndechei. Totarisawo zvakafanana nezvimwe zvirwere zvakafana necholera. I know iproblem iri kubva from a record of neglect yemaurban cities edu yemacouncils edu neopposition, because opposition ndiyo yakabata maurban councils. Saka ndomaonero atinoita seZANUPF.
Vachuma, vamufambi vari kuti mubato renyu reTriple C mune mvonga mupopoto, zviri kumbofamba sei?
Chaitika ndechekuti ukaona muvakidzani achitaura zvepanexdoor senge iye anogara ipapo patova nedambudziko. KuTriple C hakuna mvonga mupopoto, kuTriple C hakuna makakatanwa, asi kuti taita nhugu yatakataura isusu kuti aiwa uyu munhu asi nhengo yeTriple C yatinoona kuti iri kushandiswa pachena neZANUPF kurikola maMPs nemakansela edu. Chinangwa chiri chekuti vaitite zvavanogara vachitaura zvokuti one party state.
Vamufambi, pindurai tinzwewo.
Vachuma, munofanira kuunderstanda kuti up to recently bato renyu ranga risina bumbiro remutemo. Kana musina bumbiro remutemo, anenge ari mazvake mazvake, umwe neumwe anongoita zvaanenge afunga.
Regai titi vachuma mudzoke, tatarisana nemabuy elections ari kuuyayo. Gadziriro dzenyuwo dzave papi?
Gadziriro dzedu dziri kufamba zvakanaka chose. Kunyangwe zvazvo mabuy election aya ataona sekuti ari kuwesta mari yakawanda. Munozviziva vana veZimbabwe, takabva musarudzo muna August manje mbanje. Sarudzo dzinoitwa pachibudiswa mari, iye zvinoizvi tava nemamwe mabuy elections aya akonzereswa neZANUPF ichishanda nadzavamwe. Ari kubudisa mari inodarika iyo mamiriyoni mashanu, 5 million. Imari iyoyo tinogona kubatsira nyika, asi chatinda kunovimbisa mhuri yeZimbabwe ndechekuti kumabuy election ikoko tiri kunozvambura zvese ZANUPF nachavamwe vake. Handei tinovhotera Triple C nowandu hwedu December 9 buy election.
Vamufambi, ngatipetei chirongwa. Gadzirirowo dzenyu dzave papi mubva mapendera?
The revolutionary party ZANUPF is very ready for the buy elections. So tinoti kuri vachavhota vese, madzidza chidzidzo chakakura kuti vanhu ava havasi vanhu vanotrastika, havasi vanhu vanokupai pundutso. ZANUPF yakakumiriirai kubva kuhondo yechimurenga ikaenda kupost liberation ikakupai minda, iko zvino iri kukupai economic independence. Saka ngatibatirani pamwe chete timeke shuwa kuti bato reZANUPF raramba richitonga, rawana also mavhoti akawanda anoratidza kuti ibato rinodiwa nevanhu zvaragara richiita makore ese.